Masikata kanaka vatereri, tunosangana zvakare masikata anhasi uri musi wesvondo zvita 31, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sezvo gore rasvika kwamvura yacheka makumbo, nhasi tiri kutarisa zvikuru zvakaitika mugore rino ra2017 zvinosanganisira kusiyiswa basa nemauto kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ndingati vadare vajamba kuenda kuchaimo pavaudzwa nemutauro weparamende vajacob zenda kuti vawana tsamba kubva kustate house yekuti vamugabe vasiya basa. Vanhu vese vapara vakatenga kuimba.
Chimwe chikuru chatakaonawo chichiitika muna 2017 kudzoserwa purazi kwemumwe murimi wechichena akanga atorerwa purazi rake namufundisi Trevor Mananga zvichitevera kuchinja kwakaita utungamiri wehurumende muna Mbudze.
Ndikutenda imimi wese ndawapuwa support yakawanda handitika if it was pachirungu kana imimi hakuna if it wasn't for you handidzoki handitika.
Nhasi tichakupaiwo zvinotarisirwa nevateereri vestudio 7 mugore rinouya ra2018 vari kumasvingo. Iyi ndiyo mumwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sezvo gore ra2017 riri kupera nhasi, nhasi tati timbotarisa zvikuru zvakaitika mugore rino zvinosanganisira kusiyiswa basa nemauto kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Musi wa21 Mbudzi unove mwedzi wapera, ndakaita hurukuro nemutauro wedu wenhau Godwin Mangudla apo aive kuRainbow Towers muHarare, uko kwakanga kwakaungana nhengo dzedare reparamende dzaironga kupomera mhosva vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa kana kuti kuita impeach, chigaro chavo chichizotorwa nevaimbo vemutevedzeri wavo vavakanga vadzinga basa vaEmmerson Mnangagwa. Mukutarisa zvikuru zvakaitika muna 2017, ngatinzwe hurukuro yatakaita naGodwin Mangudla musi wa21 November.
Ndingati urongwa hwava hwatotanga amai kutsvanga vanga vatomuvha motion yavo ikatsigirwa navamarigadhi, pakataurawo vachipanga shadhi chipanga venzano PF vachitsigira motion iyi, pakataurawo vaoliza manipaka vachitsigira motion iyi, pakazotaura onarezvasvika gurukota rezvemutemo rikabva ranozevedzera kuna spika kuti inenge rinonyaya yaanenge achida kutaura. Saka vanhu vatomboti ngaabvepo vachitonga kuti pamwe yanga achida kutaura nyaya dzisina kunaka, ndopavabva mumirira maproceedings debate ambomira ipapo.
Vadare vatambira sei shoko rekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya basa voga vasina kuumiswa neparamende?
Ndingati vadare vajamba kuenda kuchaimo pavaudzwa nemutauro weparamende vajacob zenda kuti vawana tsamba kubva kustate house yekuti vamugabe vasiya basa. Vanhu vese vapara vakatenga kuimba vachiitira zvekuti vamugenda vatozokurudzira kuti vanhu vaagarai pasi vachipopota vachiitira kuti vavaberengere tsamba yaisi yanga yabva kuna vamugabe.
Ndiani auya neshoko iroro kuna vamudenda?
Shoko iri rauya negurukota rezvemutemo vabonyogwe navachina masa ndo vasvira vakaenda pastage panga paina vamugenda ndobva vazerezera. Ndingati patanga dhibheti iri vabonyongo vatomboenda pastage, but vanhu vati kuteketeke ndokungwa vanhu vafunga kuti hapana zvimwe zvavasina kunaka zvavangu vachida kutaura. Saka vabva vadzokera ndobva vazodzoka pataura vanhu ndokunga vanokwana vanhatu chete tatanga dhibheti iroriri. Saka nenguva dzataurwa navamudhenda kuoziva kuti ten inonzi yaitika nahalf past three. Saka dhibheti iri ratanga napoten vabonyongwe vanga vachida kutaura kuti no dhibheti pamwe ngaritomira because vanga vakutoziva zvaazvaitika kustate house.
Saka zvaakurevei kuvadare nevana vezimbabwe?
Ndingati vamudhenda pavangoti tsamba yabva kustate house vabva vati saka hapatisina kodzero kuti tirambe tichindirira mberi nedhibheti ranga richiitwa, uye vabva vazivisa kuti iwo pasemutemo ivo vanosungirwa saspika wepalamendi kuti vange vachidoma kuti ndiani achange akutana kubata matomu emutungamiri wenyika. Saka vamudenda vazivisa kuti izvi vachazviita mangwana nguva dza4 PM kadzapana kuzivisa kuti ndiani ari kutanga kubata matomu emutungamiri wenyika yeZimbabwe.
Ko, veZANU-PF vari kutarisirwa kuti vane munhu anogona kutungamira vaEmerson Mnangagwa, vachatora matanho api kuti vange vachizosvitsa zita ravaMnangagwa kudare reparamende kana kuti vaMnangagwa vazotanga kuve mutungamiri wenyika?
Inova sekuti kutanga mangwana chaiwo vamudenda havana zvavo kunyatsokutsanangura kuti ndiani matanho avachatora ese, asi vatiwo pamutemo ivo pachavo sasvika ndo vava kusungirwa kuti vange vachiari kudoma kuti ndiani ari kutanga kubata matomo. Saka ndiri kufunga kuti kutanga pari zvino kusvika mangwana sei chaiko chaiko, aithink pane matanho anenge avakutorwa okuti zvofambiswa sei kuti vaMnangagwa vadzorwe muhurumende kuti vange vari kuzotora chinzvimbo. Ndofunga munoziva kuti pawitend apapa bato reZANU-PF rakaita chisungo chekuti vaMnangagwa ndo vanofanira kunge vari mutungamiri webato iye.
Uyo anga ari mutori wedu wenhau Gordon Mangudla ari parunare muHarare musi wa21 November neStudio 7. Zvimwe zvikuru zvakaitika muna 2017: kudzoserwa purazi kwemumwe murimi wechichena vaRob Smart, avakanga vatorerwa purazi ravo namufundisi Trevor Mananga, zvichitevera kuchinja kwakaitika muutungamiri wehurumende muna Mbudzi, vaMugabe vachisiya chigaro, vaMnangagwa vachipinda panyanga. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi akaenda kupurazi iri kwaRusape musi wa22 mwedzi uno akatipa zvinotevera.
Pakave nemufaro mukuru nechina pakadzoka vaSmart nemhuri yavo papurazi ravo reLesbury Estates, iro riri makiromita 26 kubva mudhorobha reRusape. Vashandi vavaSmart, avo vakange vasina chokubata kubva zvakadzingwa vaSmart papurazi navaMananga, vanhu vemufundisi wechechi yePentecostal Assemblies of Zimbabwe, vakabatana nevagari vemunharaunda yamambo Tandi vachichingamidza vaSmart, avo vakadzoka vachitungamirirwa nemapurisa nemasoja zvichitevera kupindira kwakaita hurumende yavaMnangagwa munyaya iyi. VaSmart vanodai pasina masoja nehurumende yavaMnangagwa vangadai vasina kudzoka papurazi ravo.
We now going to go forward. We don't look backward, we look forward. Sumuka farmer, Sumuka community, wese kuita basa mushi mushi to grow crops for chikafu. And we're going to go forward to bring investors here. Mari kusumuka store, kusumuka chikolo, kuwaka clinic. Wese, ii pali vangu.
Mumwe wevaishandira vaSmart vasati vadzingwa papurazi apa, amai Joyce Chimombe, vanoti mwoyo wavo wangu wakasungikana kubva pakadzingwa vaSmart, vachiti vafara zvikuru nekudzoka kwavo papurazi reLesbury.
Ndafara, inini ndafara zvokufara zviyezvi nekuti ndiri munhu ndisina ana baba namai vakafara. Ndanzwa kufara, ndandipoko namwe chokuita nekuti pamba panani pandiri izvozvi panandiri ndandichitya vanhu vemusha kuti chii. Pamwe wacha muri munhu wemurungu, ndini ndakaiswa mabhuku 4 ndini ndakaiswa namusiti Smart, kushanda kwandakaita kare ndiri panzvimbo. Kana izvozvi vanondondiziva Joyce Chimombe. Handi kunzwa kufara, hakufara chaiko.
Mutevedzeri wemukuru wechikoro cheLesbury Primary School vaGodwin Chiunya vanoti chikoro chavo icho chakavakwa navaSmart changa chava kuwira pasi zvichitevera kudzingwa kwakanga kwaitwa vaSmart. VaChiunya vanoti vakanga vatowana nzvimbo yekunodzidzisa kune chimwe chikoro chiri kune rimwe dunhu, asi havachaendi zvichitevera kudzoka kwakaita vaSmart papurazi ravo.
Ndingati impacti yechikoro yanga iripo bhoza azvashata kuti 1 takati ne running water, it was no longer there. Takada problem kuti takaita challenge yematoilets akapuritsika last time muna December bhoza that rain season. Saka Mrs. Smart vakadzingwa, he has just started construction of the toilet. Ndo vazvangoguma paakadzingwa, that was that. And up to now have not completed it. We don't have running water. But that to work on toilets. Tagadu to chera mbura ku rizuku. We saw a K from the school. Saka vana vanga vari kudisable ma lessons zvinochera mvura yekuvakisa matiles. So even inflow yema fees because my parents vanga vari employed vanga aenda saka ma fees anga sabhadhariki nyore. That was a great challenge.
Mumwe mwana wechikoro anogara mubhuku rekwamambo Tandi Vimbai Chimombe uyo watakapiwa mvumo yekutaura naye nevabereki vake anoti vana vechikoro vazhinji vakanyora bvunzo dzegrade 7 pachikoro cheLesbury havana kubuda zvakanaka sezvo vainyora bvunzo idzi pfuti dzichirira papurazi rava Smart.
Prazi rinoti panga parakangotorwa kudzidza kwangu kunetsa pakuti vamwe vabereki vangu vasina mabasa avaita vangu vakangofokasa nhepanapa saka pa pasina kwavanoenda kunoshanda saka vamwana vanga kutongogara mumamisha vasaende kuchikoro zvakungu kunzwa kuti vana vangu misikanzwa yakangowanda wandawo even isusu vacho vanoti tinoberekwa tisingashandi panapa zvine zvakutotiomiwa pakuti school fees yacho inenge yakunetsa pakuti mubereki anokwanisa kupiwa school fees newe nehama yake inoshanda panapa maschool fees anobhadhirwa chikoro saka pakangotirwa prazi kudzidza kwacho kwangu kunetsa kungu kuita zvekungotamburiro zvekungoto hakwanisa kuenda kuchikoro haita sei but hapa mbasinye sona education yakanyasananguka pakazonyora kuti majuri 7 paiti vana vari minzemu vachinyora futi dzichirira kuno kundofunga kuti ndezvimwe zvinhu zvakazokonzisa pane vamwe vana vasinozabuda zvakanaka vakanyorawo panapa ndo mashoko andingori nawo chete panyaya zvakaitikawo panapa.
Mwana wavaSmart vaDarren Smart avo vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vachadzosa vashandi vose vaishanda papurazi apa kuti vashandire mhuri dzavo.
Nhasi ameno ndikurote here ichokoni chikoti here but first kutenda chaizvo chaizvo His Excellency President Mnangagwa. Ne governor yangu wedu andiriga honorable Monica Mutsanga ne minister of lands Mr. Mukoi provincial lands officer ndiyari kubatsira chaiyo and Zimbabwe defense forces army yacho ndiri kutenda chaizo vari kubatsira andi papsore mambo ndikutende imimi mambo chaite ne community ndikutende imimi wese ndawapuwa support yakawanda handitika if it was pachirungu kana imimi hakuna if it wasn't for you handidzoki handitika saka this also baba wangu taura nyaya ati first and foremost kuita production kusimudza prize panapa kusimudza nyika hati majobs andiriga nzara inopera chikoro inosimudza andiriga handiri kuona kuvana vati hei hatina chikoro maschool fees ati tirikuona kuti from primary kuende kusecondary kuuniversity ka kuende pachikoro andiriga saka iyi nyaya yacho so ndiri kutenda imimi please datenda datenda maida bata agona chaiva andiriga amero amero taro chizo tadzoke here
mumwe mugari wemunharaunda yamambo Tandi vaGilbert Mutare vanoti vaSmart vakabirwa zvimwe zvezvinhu zvakanga zvasara papurazi ravo mushure mekunge dzimwe mbatya dzakanyangadika pavakadzingwa papurazi apa.
Vamuzvati vakatora chibage chemurungu fodya dzemurungu property yemurungu matractors maimputs anga ari pano vakatora ese wachinoviga mamwe acho akazowanikwa ari kumba kwavo zvimwe zvacho zvichiri munzira kuti zvidzoke.
VaSmart vanoti vachatotsvaga mari yekuti vatange kuita basa papurazi apa zvavati zvichabatsirawo mukusimudzirwa kweupfumi hwenyika vachiti vakarasikirwa nemari yakawanda panguva iyo minda yairarira vasingabvumidzwe kutsika papurazi iri. VaSmart ndivo murimi wechichena wekutanga kudzoka papurazi ravo zvichitevera kugadzwa kwakaitwa vamunangagwa semutungamiriri mutsva wenyika mwedzi wapera. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaParents Shiri kutinzwe kuti pane vamwe varimi vechichena vachadzoserwa minda yavo here kana kuti kwete, asi vamunangagwa vakataura kare kuti vanhu vakagoverwa ivhu pasi pechirongwa chekuendesa ivhu kuvatema havasi kuzotererwa minda yavo. Sangano rinomirira varimi recommercial farmers union of Zimbabwe rinoti varimi vechena vanodarika zviuru zvina vakatorerwa mapurazi avo pasi pechirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 kwaRusape, ndiri Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa15580 ne6080 kHz pashortwave. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti vanhu vakatambura zvakanyanya mugore ra2017, saka havafanirwe zvakare kutambura muna 2018 kunyange hazvo matambudziko acho asati apera. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Chitambara patarisiro yegore ra2018.
Handi chekutangisisa ndechekuti vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprova economy, zvinogona kuwandudza economy. But gore rinouya igore remaelection, normally maelection anonzo maunsertainities zvinogona kuafekta nyaya dzeconfidence, zvoita kuti vamwe vemabhizimusi vamwe vemainvesta vanga vachida kunza marombo mumira kusvika pane clarity maelections ko even after my elections. Saka panogona kuita iyeninzi wait and see attitude on the part of my international investors. So vada vatanga vaona kuti zvichabuda sei musarudzo, although akawanda vanenge vaine mapozishoni anenge vatora zvavo kuti maybe batwiri ndo richakunda maybe mutungamiri achange achidzoswa. But pane maanseringis aripo chino anogona kuafekta confidence. So I think maondero andinoita ini basa zhinji, basa guru in earnest mareforma zhinji anogona kuzonyatsa kutifamba nenzira yatine tichitarisira after my elections.
Kouyawo panyaya yekugadziridzwa kana kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika, tingaona here vemakambani vekunze vachiuyawo kuzotanga mabhizimusi munyika?
I think already pane masignals unzwa, for example, nyaya yeindigenization ano incentivize maforeign investors. And hurumende ine vamwe maprojects yanga yatanga ekuda kuwandudza nyaya dzeinfrastructure in general. So ndichikutarisira kuti takafambisa sarudzo dzedu zvakanaka gore rinouya, mainvestor achauya, foreign direct investment ichatikwirirei zvakanyanya. I think especially my institutional reforms akanaunzwa aya emaparastatals nemamwe mapolitical reforms, I think akafamba zvakanaka, pachawa nekuwandudzika kweinvestment munyika iro gore ra2018, especially after nyaya dzemaelections dzapfuura.
Vamwe vanogara vachingochemawo nenyaya yezvirango zvinhu zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira, mitemo yakaita sana Zidera nezvimwe zvakadaro, vachiti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutarisa kuti nyika ivane vekunze vanoda kuuya. Mutemo iwoyo unobata here vanhu ivavo vanenge vachida kuuya kuzoita mabhizimusi munyika?
Mutemo weZidera wanga uri kungoafekta maglobal financial transactions pakati pemabhenge emunomo anenge achida kuitidzanawo nemabhenge ekudzimwe nyika nekuita facilitate international payment. But atingatori Zidera toti ndo scapegoat. I think masanctions mazhinji takatozviita imposed, atingati internally imposed or induced sanctions through our own acts of omission and commission, kuburikidza nenyaya dzana corruption, nyaya dzestate capture, nyaya dzemismanagement yemaparastatal. I think masanctions atatitozviita imposed on ourselves.
Ko remangwana revashandi muna 2018 unoonawo rakamira sei, Dr. Chitambara?
I think upfumi hwatanga kuwandudzika chaona even investment in which create employment, but as this is not going to pick that in the immediate or in the foreseeable, in the short term. But I think it needs a bit of time to fully be actualized. But yeah, I think in the medium to long term, chaka manya ni ma reform ekusimbaradza mainstitutions edu, ekugadzirisa political image nepolitical environment yedu. I think zvinhu zvichanaka zvakanyanya kunanzi.
Havanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Mumwe wechidiki weMDCT vaNelson Mukwena vanoti vanotarisira sarudzo dzisina mhirizhonga sezvagara zvichiitika mune mamwe makore adarika. VaMukwena avo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya sakanzura weWard 10 kumarondera West vanoti kana vechidiki vemapato ose ezvematengerwo enyika vakanzwisisana mhirizhonga haifa yakaitika. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Gore ra2018 yatiri kuenda kuelection. Kudai election isina mhirizhonga, kudai election itaitwa free and fair, isina vanhu vanokanganisa kuita sarudzo.
Asika ndo zvinogaro wanikwa munguva dzesarudzo VaMukwena kuti mapato munonongedzana kuti iri riri kuita mhirizhonga, iri kuita mhirizhonga. Izvi zvingaitwa kuti mugadzirise dambudziko iroro kuti risaramba richibuda gore rogaroga.
Ndinofungidzira semayouth, kana tiri mayouth vane vhizheni, vakuona kuri kuenda nyika, nyika iri kuenda kupi, tiri kubva kupi. Edzi yedu yeyouth haisi edzi kuramba tichiovana nevanhu kana kunzi zano nemunhu yemdc varovana. Tinofanira kunge tichitoshanda tese, ivo vachiita zvavo, wava vachiita zvavo, tichitogara pasi kuti tiri kuramba chinonzi vhailensi. Hatisi kukunda vanhu vanobhutitira vanhu, bhozi vhailensi yakatanga nemayouth yakuita kuti ana mai nana baba kana vangaida kusapota izvi nemdc vanotevera havachagoni kubuda. Saka tiri kuti kana ari mayouth, mayouth vayouth ane focus ekuronga kuti nyika igofamba sei.
Imi muri kutarisirawo here kukwikwidza musarudzo idzo dzamuri kukurudzira kuti dzinge dzine runyararo idzi?
Mumarondera wese ndikutarisira ndo mandidzori kushanda izvizvi.
Asika bato renyu imi reMDCT makapinda mubatanidzwa weMDC Alliance, munozotarisira here kunge muchibudirira kudongwa kuti mumirire kuve kansera?
Kana ndasarudzwa zvarongwa kuti MDC Alliance yatiunza kuti hatina problem nazvo. Agenda iripo haizve kuti MDCT kana kuti yakunzi MDC chakatine konzo tikakubvisa rezhimu yataiti yava mugabe nevamunanga saio ndo yatikofokasa kuti ibve nyika ifambe zvakanaka.
Zvii zvamuri kuita zvakanaka nebudiriro mudunhu menyu pari zvino zvokuti vechidiki vanogona kukutarisai vachitaiwa? Ngatisarudzei VaMukwena.
Ndaane almost 6 months ndiri pagraund kubva tisarakuia kuti vanhu vaive vanorejesta kuvota.
Vanga vari mumwe wevechidiki anoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya vaNelson Mukwena vari parunare kumarondera West neStudio 7. Vagari vekumasvingo vanoti vanotarisira kuti gore riri kuuya ra2018 richange riri gore rine pundutso muupenyu hwavo. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba akaita hurukuro nevagari vakasiyana-siyana vakatipa zvinotevera.
Vanhu vakawanda vanoti hurumende iri kutungamirwa naEmerson Mnangagwa inogona kushandira upenyu hwavo ikapuwa nguva yakakwana gore rinouya, nekuti inoratidza kuti iri kuda kuisa mitemo mitsva inogona kuvandudza upfumi hwenyika. Asi vamwe vanoti hurumende iyi haina mazano ekuvandudza upfumi hwenyika, sezvo vaMnangagwa nevamwe vavo vaiva makurukota makuru ehurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe, avo vakabviswa nemauto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. mugari wemumusha werodin vazivana ichikwanda vanoti havana tarisiro yekuti upenyu huchanaka vachiti zvinhu zviri kuwedzera kukwira nekuoma munyika apo hurumende itsva yava nemwedzi iri panyanga.
Mamiro akaita zvinhu so far ndikatarisa zvazvakaita paChristmas ndiona zvinhu zvichinetsa kuti fuel yange ikakwira, keshi yange ichingoshayika, zvinhu zvichinetsawo kutengekawo mashops. Tatizo chacho kuti zvinhu zvichanaka hatinyatsi kuiona because masainzi ariko so far kutaridza kuti kwatiri kuenda kunotori nebasa. Zvinhu zvakafutange zvangotiomera because hurumende yange yange iripo, iri kunzi itsvaishana ndo yange yange iripo, muhutongi wachiona kubva kare kusvika pari zvino. Iyewo zvinoya kungonzi itsva zvayo but sekuona kwedu sunangu iyi inongorisharo yaingovapo eya.
Asi vamwe vane mafungiro akasiyana-siyana vachiti hurumende iripo inogona kudzosa upenyu hwavo sezvo kwave nemazano matsva anogona kuvaka upfumi hwenyika. Vamunamato Chemhuru, mudzidzisi wepachikoro cheGirl Zimbabwe University, ndemumwe wevamwe anotarisira shanduko mumararumiro evanhu munyika.
Hatinorasa kuti zvinhu zvingangoshanduka pane zvazvazviri considering tine new dispensation. Ya tinoona nemapolicies avari kutaura kuti vakwanisa kuita stick kuma zvavanotaura, toona kuti zvinhu zvingangochinda zvingangosanduka.
Mumwe mugari waLove Mumanyanga vatsigirawo izvi vachiti muna 2018 vanotarisira upenyu kwavo uye mabasa sezvakavimbiswa nemutungamiriri wenyika.
Nasa kuti gore rinouya ra 2018 nyika ichange ichachinja sezvo tava neutungamiriri hutsva, mapolicies nemareforms plus ndikuona sokuti vashandi vachawevedzerwawo mari dzavo nekuda kwehurumende. Ndiona sokuti 2018 haichange ine morari wakati wandei.
Asi vaAlfred Munemo vekwamucheke vanoti upenyu huchatooma gore rinouya uye vanotarisira shanduko kana sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakachena.
Maonero edu isu ndeyekuti mamiriro akaita zvinhu chinja chaiko hapana chati chachinja. Tisati tutane tariro yakanya kuti yakanaka, asi zvenge zvicharamba zvakadai kana kutowedzera kushata kubva pazvazviri.
2018 munoyazvaiona sei mukurasa kuti muchafara here sevana veZimbabwe sevashandi?
2018 takaitarira inogona kuzotinakira pakati apo patinenge tapedza kuvhota, asi pekutanga tichamboti kwadziwe hedu zvichindi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti zvinhu zvinokwanisa kunaka chete kana munyika mune mari yekunze uye muchigadzirwa zvekutengesera kunze kwenyika. Vamunangagwa vakavimbisa kuwandudza upfumi hwenyika pamwe chete nekugadzira zvose zviri kutadzisa nyika kubudirira. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Iye zvino tokupai kambo Kisimusi kubva kuna Tokivai.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Foreign notes are at your bed and the end of Marina Rama. You can tell Hamas in the Taka and Avakata Kukuda Rakapa.
Kambo Kisimusi kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 kakarowa nemuimbi Toki Vibes. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare, gore ra 2017 rakaunza shanduko mune zvakasiyana-siyana kusanganisira kusiya basa kwevaive mutungamiri venyika vaRobert Mugabe vachitsiviwa nava Emmerson Mnangagwa. Chimwe chikuru chakaitika muna 2017 kudzoserwa purazi kwemumwe murimi wechichena akanga atorerwa purazi rake kwarusape. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinovimba kuti muchange muinisi zvakare muzvirongwa zvedu zvinotevera uye tichivimbawo kuti muchave negore zvarakanaka. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichiti musare zvakanaka vateereri, tosangana patichakupai dzimwe nhau na7 Manheru.